Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinozwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda, vamwe vari kuboda reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakava pabasa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare Hatfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoriziva nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenga atombopa ERC mvume yekuita konzati iyi, asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten na Aspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo, asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kanawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nhare mbozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClarice Madruku ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyanya kushanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzine chekuita nesarudzo, uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota, sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetseka nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti seiko vamisa chirongwa ichi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission, of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti programu yazomiswa tikanyatsa kunzwisisa zvinogusa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambidza kwaita veERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii change chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira patichange tave nemaelection muZimbabwe, tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchitaura zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust oregister sei kuita PVO. Izvi zvinoita kuti titeka kutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwewo masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana.
Sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudzire kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvatama elections. Ini panotanga kuitawo maelections nesangano reve platform for youth and community development gura 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora kuti pane makonsati, vanosanganisa tingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClarice Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNotwan mudare reparamende vatemba Muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNotwan uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joanna Mamombe pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana-siyana. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasizada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachikairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Silver Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachikaira ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vamwe nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachikaira ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
Basa iri pane pakavakwa new parliament yeZimbabwe yakavakwa kuMount Abden yakapera parliament yakavhaita zve aona basa futi kuRwanda aona basa kuRwanda nobva tino wa transport ship zvinhu zvakaenda vana vakuenda kupi kuRwanda ndoma vanhu vakaita basa taona mubepa izvozvo asi vanhu vapamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi chii sarai?
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manjeka vakati offer 70% yemari yatakanga tawirirana asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% vakanga vatinyepera nokuti ivo kumachina vakati tikupa each kambani tikubhadhara 20,000 pamota ndivo vari kubhadhara 11,000 pamota asi kumachina vakati vakubhadhara 20,000 pamota saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti vakawana ma 7,625.
Pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitirai?
Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvokuti ivo vari kutitriplicate maboda but maboda vanoda kuti matakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kuti tichaenda contract yedu yakapera tichiri patunuma webva isaikakurira nemafambiro atinoita isusu taikwanisa kupafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then for 7 days tinenge tadzoka but takada a month tisina kuti tasvika.
Pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chedu chaizvo chatinacho ndechekuti taida kuti dei takwanisa kuti customs yekuTanzania dei yawirirana nesu takwanisa kudzikisa zvinhu izvo muTanzania mucustoms tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana ivo vachida kuti tiendeze mberi kutanga kuti pabalance yedu tiri panapa and then towirirana kuti panew contract votipa kuti mari yedu kana kuti pamari yedu tobva takontinya totodzika zvo zvavo kutokana achanomira kumberi nekuti so far variko vakutambudzika kuti voita sei kuti vadzoke right now vakutambudzika vakaofloda vane 3 mona dzese pacontract dzanga dziri 40 asi pa40 papane mota 8 dzekutanzania saa dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kukati vakaofloda vakapuwa mari kukati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dambu truck.
Uye anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudongwa nezita ari pamugano wetanzania nezambia pari zvino ari munzira kuenda kukigali kurwanda achitaura namavhlas musanganya wewestudio 7. Mavhlas abatawo zvakare mumwe mutyairi wemagonyeti ari kukigali kurwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kukigali ndakamisa mota. Load yese yaka about 2 months. Load yo rakatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka tautama mumabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kukigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuenda toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days zvanga zviri nani but main challenge yakazoitika mari payakazopera ndisisina mari yekutenga mvura yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera taa kutogeza manheru pasaidi kwemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chairo zvanga zvaakunetsa so takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara?
Taura pavari kuita izvezvi vari kuti pane maaudios atinavo avakataura kuti pane matrucks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu ivo vavaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba achida kutobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda isaround 40 mabalances ipapo e8 mota ndozakaubhadhara mabalances azonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo so takutaura navo kuti chitibhadharai madelays mira kwatakaita so vachiri kutsikatsika vachingoti zvanhu zvakamira sei but takavadzidza retreadis 250 per day asi ivo hasatazivo dzavada kubhadhara reka dzavasuda dzavari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeti asina zvakare kuda kudongwa nezita ari kukigali kurwanda achitaura namavhlas musanganya uye westudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa namavhlas musanganya uye westudio 7.
kudzi nokuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa, ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvino hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete, ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira muberekwe. Inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vaadopta. Ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro, kubva vari vadiki kusvika vakure, ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingozongeita ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobva pandakati ai zvinezvi vavatisa samugei vakura, ndikai ndichitenga stendi, ndobva ndatenga stendi. Kuti ndichiivaka, mukuru wacho ndobva aita mwana. Ndakutanga futi kuchengeta mwana weyeuyu. Ndobva aipa mwana uya ane 6 months, ndobva aita mumwe futi, ndobva aita futi mumwe. Zvinhu zvaizvi zvanga zvabva zvatondiomera wese, ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chai chai.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mundiko wacho akazoitawo kuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura, yabva yandiremera apo ndirisingumadza, ndakasiyiwa nemurume. Haa, zvinhu zvezvabva zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna Machi. Haa, kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho, ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro. Asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwinya 1 chairore 1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwinya iyoyo. Nguva dzangu zhinji ndinongobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu, ndovari kundibatsira. Musha stendi ndinayo, asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba iraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ende pastendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozokuita projects yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara, ndopanetsa ipapo kuti ndonogara pai. Kana vo vana vacho vandakadokta kuti ndizoti vari pai, God knows. Haa, zvatondiomera, zvatondiomera tete. Handimbozwa kuti ndoita sei. I failed even my life. Handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeki. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handiziva kuti upenyu hwangu ndichararama seiwo. Kana ndakazvitarisa ndokutoona fanika like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa, sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 271 70. Namba dzavo zvakare +27 84 63 271 70. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa nhare mbozha yemumwe munhu. Saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mameseji ipapo. Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Amai Pamela, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives, upenyu hwedu. Tine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika, pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Ambuzi kurachinaro nere utongi wachinao. Utongi wachinao haupe wanu confidence yekuti tirima Zimbabwe nzitui wangu. Concept ya inozi ubuntu hachisi sina. Kaka kana chara niya ye corruption. Haisungori corruption ye zemari chete. But ya kusanga nisaone magarilo edu zese. Wanu wacha koshesa ukama. Wakumboti kana wakarora na nasi mangwana wakurambani. Kudiara za singa chike. Yo tamu zikura china rero, nati zogerei pachivanu. Chisina politics mkati. Also I think kanga nisikuwa nenya e politics.
Akusi kuti ere, yeah. Nguwa ya tave, inguwa ya shandu kazasia na nguwa ya kare ya tiru kutarisa iyo ya mchenza nisa. Nukuti esine zikwane ziviti viti, kwane mafone anotora zikuitika kwane chi. Zimunguwa zini isa iku ngu itiko umu nguwa ya kare ya muri kutawura tuzaza kanaka.
Ya, yeah, kumboto, no advantage ne disadvantage social media. Yekuti social media ya ako abizu rao zakawanda. But also ini advantage ayo yekuti kana pakaita rufu munafana accident pane anongoisa message pa phone kuti tumira ni group rakati muti ningirigiri afa zvoti pasira izvozvo. But also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisa pa media wotaura kuti ningi vari kudanana. Saka it's a situation yakumanejiwa inoda kukontrolewa. But achibve nyaya yekutiko leadership at national level. Ino fana kuseta pesi. At national level leadership haisi kuseta pesi. Lakuna miri vare pamsoro soro hapa munika. Awasi kuseta pesi. Changwa nika ima dealers. Muna anongo ita shanoda zhomi kisa maari ndio shokosha iso. So na wano wano promote au unu ubuntu. So wana kupi atisi nchita wanashu. Kwa zi wano leto wale bizi kusada maari.
Asiwa Gokova, atinga tere taa kungu uende sa zinumberi kana taa kuti vanhu vatadzawo kuzvibata munhu aita chipambi zvese tozvipomera kuutongo hwenyika.
Ndora machisimbisisa nyaya yehunhu kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei uchiziva kuti uri munhu une ukama huinawo matambudziko acho anoita mashoma. But ikozve zvatisina izvozvo. Saka ndora machisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo vatungamiri varipo kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya kuti tive vanhu kwavo vanhu vasingabirane vanhu vasingarovane munharaunda dzedu. Hatidunirwa murumare pamukadzi murume abata mwana mudiki chibharo hazvitangire pasi zvotangira pamusoro.
Tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova pane mwana ane makore 8 makore masere kumatevelele nduku ari kunzi akaitwa pamuviri zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa wake nedzimwe hama. Zvese izvozvo vaGokova zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika?
Yes, utongo hwenyika ndo uri kucreata this environment. Kana uchida kuva mutongi hwenyika hazvigone kuti wewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo iwe uri kuenda kwayo hapana direction. Kushaya direction kwedu nationally ndo kuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi. Hapana nyaya yekuti yoti murume arepa mwana mudiki amiritanhu choti hazvinei neutongi hwenyika. Ngatizviendesei pautongi hwenyika tigadzirise zvinhu tevanhu kwavo because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete togona kupesana mupolitics but iripo chani kuti kana mana aretwa haasi MDC haasi CC haasi ZANU-PF mwana wenyika aretwa soita sei pamusoro pazvo
saka hii mhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadziritsike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratiinaro tova nestrategy ikozvoizvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastolaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zvine mutsindo mushure mekurova Trenton Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoinzi makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoinzi mapfumbamwe. Pamusoro pechicken in iyo yarovawo triangle 1-0 nhasi masikati zvekare. Murairidzi weFC Platinum Norman Mapedza ari kufara nekutora kwavaita mukombe wePremier Soccer League kwekateverana kechina.
Ya zvinofadza ino takashanda zvakanaka gore rino iri kubva kune vakuru vedu vetimu. Isusu makoach nema players nema supporters edu I think takanga takabatana tine chinangwa chekuti tikashanda zvakanaka tinokwanisa kuti timwe chiwina mukombe we PSG league title
asi Mapedza aramba kutaura nezvekutamba kwavo mu Cup Champions League zvitevera kudzingwa kweZimbabwe munhabvu yepasi rese.
Dozo ungotaura kanyika yese ka saka kuti ini ndizonzi ndapane zvandazotaura kuti zvazvazoitikirei handifungi kuti ndino pandakamira pari zvino anokwanisa kupindura mbunzo wakadai.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese ne FIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebadzi rehurumende Sports and Recreation Commission. Manager wevatambi venhabvu George Deda ari kurwadzikana nekudzingwa kweZimbabwe uku.
Chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemawarriors kubva kuadiki kuma under 20, under 23 ende kumasenior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza.
Zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peDynamos neCapes United muNational Sports Stadium. Makore akare mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Dumisani Mpopu uyo aimbotambira Capes United anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3 Herentals 1 Harare City 3 Highlanders 1 Ngezi Platinum Stars 5 Wawa 0 Black Rhinos 0 Blue City 0 Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Micro Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto ku FC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyemi namutungamiri Nkomo.
So we